Ya, Delta variant yanetsa nokuti iri kupararira sechamupupuri chaicho. Iri kukurumidza kubata vanhu, iri kukurumidza kuuraya vanhu. Zvimazuva zvishomanani munhu atoenda. Ende manambers atiri kuona anyanyisa kukwira. Pane zvinofanira kutoitwa zvakasimba. Pakudzivirira chirwere cheCOVID-19 ngatirangarire kuti step number 1 kustrengthena matano atagara tinawo kudhara.
Nde apa aya chiremba?
Ekugeza kuimprova hand hygiene, kugeza nokusanitizer, nyaya yesocial distancing, nyaya yekukosora zvakanaka uchikosorera muelbow usingaparadzire chirwere, nyaya yekupfeka mamask, yakanyanyisa kukosha. Ndo matanho okutanga nekuavoida masuper spreader events. Super spreader event huru yandiri kuona mazuvano inyaya yemazupco buses nedzimwe transport system dzese. Ziva kuti bhazi rese ravangokwira nevanhu vanodarika 15-20 rotori nevanhu 1, 2, or 3 vane COVID-19 imomo, vachasiya vaparadzira kuna vamwe vese. Zvimisangano zviri kuitwa itwa izvi, tiri kuona zvimisangano zvemapostori. Hurumende ikasachenjerera ichapedza kuuraya vana veZimbabwe nokubvumira misangano yemapostori yatiri kuona iri kuitika iyi. Ndo masuper spreaders atinawo. Imwe super spreader yatakayambira hurumende vakasateerera inyaya yezvikoro, kuvhurwa kwezvikoro.
Panga agadziriswa sei ipapo?
Ngavarege kukurumidza kuvhura zvikoro kusvika vawirirana nematicha nevabereki kuti zvikoro zvichivhurwa. Taona kuti izvo third wave yatinayo yakudzikira. Ndo first step. Lockdown, tikatisimbise lockdown kudarika pairi yezvino hazvina zvazvinobetsera, nokuti vanhu vedu varombo, havana zvokudya, uyezve hurumende yedu haidi kubatsira vanhu vanenge vari palockdown. Saka lockdown dzedu hadzishandi.
Konyaya yekuti vanhu vagare mudzimba usiku kana kuti curfew?
Curfew yeusiku ye haina zvainoshanda. Nyaya yekurijisa maworking hours kumastore yai, handizivi kuti inoshanda chii. Inongobetsera kungoincreasa congestion mumastoro. Tarijisa mahours vanhu vari kushopa isame number. Saka tiri kuincreasa congestion. Social distancing hamuna mumastoro muyamuya. Saka ngavagadzirise ipapo vehurumende. Vaite zvinhu zvakafitana. Let them fit the science to Zimbabwe, kwete kungokopa zvese zviri kungoitwa everywhere.